Yeah, makomborero aka apia mukoti nasi and akawanikwa ane moswa yekuti aka incite public violence nakuti and also kuti aka resist a police officer anga achita kumusunga. So ndare rakati akawanikwa ane moswa and nyaya yacho ichakondika muswa 6 April nekuti prosecutor vanga vachiti they want to check kuti ana zvine mhosva zvaakapara. So from them swa 6 April ndo yaita kondinua nyaya yacho.
Saka pari zvinopane zvamuri kuita here anenge ari mujeri kusvika nguva iyoyo?
Yeah, pari zvino we can't do anything nekuti asati sentenswa. Sentencing ichaitwa ikoko next week. After aka sentenswa then ndopa tichaona maoptions yetu kuti toita sei.
Iko zvino ari kupi?
Ari kuHarare remand, ari mujera.
Utano hwavo hwakadini? Vakasimbawo?
Well, he appeared kuti anenge ari right ake. Anenge ari right ake, anako complaina nokuti maybe ane zvirwere kana anything zvaanazvo.